SADC in arrangement in a brigade in it were contributing in a member states. It is a treaty obligation for member states to have to visit Mauto Ikoko. Saka Mauto anenge achiuya ari Mauto eSADC kwete eZimbabwe. SADC ndiye yechironga zvese.
Saka Zimbabwe ichatumidzira masoja akawanda sei ikoko DRC kwacho.
Hatisati taziva kuti nyika nenyika inenge ichiendesa mauto akadi zvinenge zvichirongwa ne secretariat yeSADC.
Vachaendeswa rini?
Vachaendesa as soon as secretariat yaronga malogistics acho pamasondo atakatarisa iwawa.
Okay, saka mati SADC ndiyo iri kuronga zvinhu izvi, asi SADC ndiyo ichabhadhara zvese here kana kuti Zimbabwe ichange ichiisawapo mari?
SADC ndiyo ichatsvaga mari yekuti mauto aya achengetedzwe. Mari yekutangisa ichaitwa contribute neCongo pachayo. Icharamba achiita mari kusvika mari yazowanikwa kune dzimwe nyika nemaorganizations achapumirwa mari neSADC kuti igozobatsira kuti isimudzire basa remauto aya.
Ko mauto aya anonge ichiitei chaizvo chaizvo, nekuti zvakafanana here nezvakaitika kudhara Zimbabwe payange ichibatsira hurumende yekuDRC? Zvasiyana here apa?
Mauto aya anenge achienda kunonunudzira vanhu vari kurwisana kuDRC. Munoziva kuti mune magroups akawanda, kune M23, kune mamwe akawanda ari ikoko. Saka mauto aya ada kuti aone kuti kuve nekunyorere runyararo, kusava nekurwisana pakati pemauto aya. Vanhu votaura vogadhirana kuti vaone kuti vangatonga nyika yavo murunyararo.
Kuona kwenyu, munofunga kuti zvichatora nguva yakareba sei mauto eZimbabwe ari ikoko kuDRC?
Parizvino takatarisira gore.